manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbuka nazvo. Nokuti kana kuchimbonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka tinoringe Zimbabwe anofanga achikokwawo kugariro zvirinei.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano wadeidzwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhimbe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina. Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion United States dollars yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohny Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Zimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepazibano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungawanikwa sei. Zvibva zvatanga musangano unonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakokwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno. Asi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandinotaura. Yakokwa kuti Zimbabwe yaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Ndauya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo. nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe saka ituro inge Zimbabwe anofanga achikokwawo kudariro zvirine
makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica vari kuti
asi tataura nawo zvedu asi kuti tinotaura chataura vanozviziva zvatichange zvichitaura kuti isu tiri bado kuafrica
pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi iye zvinotoziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga hapana musangano watinoanzopinda sinsa hapana tinopinda misangano yavo iyo
takaona america ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviramba zveupfumi vakadomwa nezuro motambira seizvo
hatifari nazvo izvozvo hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takuranga ekuti nokuisa vapo vanhu pazviramo asi vachiti vane vamwe vavaburisa zvakare ipapo isu titoda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo
gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vachitaura vari muno muwashington dc namavelas muhlanganyauye westudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vanoti hurumende yezimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei america isina kukoka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kumusangano weus africa summit vachiti musangano uyu wakarongwa neamerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo ngatinzwei hurukuro yaita vamasiye najonga kandembiri westudio 7
danuriri ravada kutora iri of course vari within their right kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedzwa neamerica ichisangana nenyika dzairi kuda kuchidzana nayo saka kunyunyuta kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo uku musangano wakokwa nenyika yeamerica usiri musangano kana kuti weunited nations waungati vanga kumplin vachienda
tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here zimbabwe haina kukokwa kumusangano wenu kuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo
ya nenyaya yezviranga zveupfumi ndikanzi masanctions aripo ndinoona sekuti zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu tinoziva kuti america iri kunyunyuta nezvekuitika kuzimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti zimbabwe inofanira kugadzirisa but taona kuti nyange zvakadaro zimbabwe yakakokwa zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitarisawo nyika yezimbabwe kana hurumende yezimbabwe zviri zvinhu zvatingati pachirungu zviri positive
takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neamerica zvii zvamungataura pamusoro pazvo
zvirango zvakaiswa neamerica paemarson junior neumwe mukadzi akaiswa ipapo inyaya yekuti iamerica iri kudhilawo nesituation iri kuzimbabwe maonero yainenge ichiita nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvandingati hazvishamisi zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvakagara zvichionekwa kuti zviri kutouya
iyo zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neamerica chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neamerica kuti izvigadzirise
ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dziri kutaurwa inyaya yekuti zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muzimbabwe hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti zimbabwe iremekedze mitemo yemuamerica but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare mutexas muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 iko zvino tochimboenda kuna marvelous muhlanganyauye ari kumusangano mukuru weus africa summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei uri sei marvelous
aiwa ndiri nani ndiriko kuus africa leadership summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndo pane mongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Waonawo sei pawanga vachienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditi netsei nekuti ndakafamba ndichibva kwanda ndiri kubva ndichiuya pamusangano uno. Zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzamisa pfungwa, ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu, uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda reCOVID-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri reCOVID-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dziine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFredrick Shava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomo wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti haichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Muchanganya uye mutori wedu wenawe Studio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara hwakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mugwaro rairo kupera kwambudzi iro richangobva kuburitswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kurikuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagariro yevanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption, uore zvino tinongoona makambani nemakambani gore negora anenge achingowedzerwa kana pazvirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aya eAmerica anotoratidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muZimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuhwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutashi varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunyikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muZimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha atinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende
zvane dambudziko rekuti mapolisi dzedu nemavision dzedu dziya crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vakutotadza havo kumaneja economy
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NBS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatirikuda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne14% pagore rega rega kana kupfudza asi tiri kuona tiri kutadza kusangana nazvo zvose
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhuna weRBZ Dr John Manguja vakambotiwo havo hondo yekuukraine nerussia iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchitya vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagaro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peukraine nerussia kuti ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa1 kukadzi gore rinouya Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi avo vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika Zvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani havazi vose vanogona kuiwana vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandi avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu kuchakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngaiimprove muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora muhoro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure vati urongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans here kuti kana varairidzi vavaenda magames ati anosara achifindwa nani tikuona tine maticha learner ratio anotyisa anobva 1 to 120. Tikaramba tichitorerwa vamwe vana vane unyanzvi vakawanda vachienda kunedzi munyika tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
VaMasaraure vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zvanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare riprotekte maworkers anoshandi vagovernment anove maworkers ari kunyemwa rights to collective bargaining. Rights to collective bargaining iyo irimo mumumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Iyonove inoti hakuna maconditions of service anosanganisira salary, maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa naurirano pasina kusainwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapaul mavhima asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo akaita sebazi republic service labor and social welfare nuwa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita tinoti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigh and tertiary education ndo rinotraina vavarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varairidzi vashoma muzvikoro yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika 100 rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musai.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala, nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare reMajor Street, amai Evelyn Mashavakure, vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa guta gure DRC nekuda kwemafashamo emvura uye pari kuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu tinodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanhu vanyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Yatinzwei hurukuro ya vaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mazuano ndiriku no Zimbabwe. Ndiriku famba nechirongwa chinonzi. How to quit and how to stay sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinechibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo inside themselves kuti vaone kuti pane problem. Yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndozvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti how to quit and stay sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi how to quit and stay sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru ende vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogram vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno muZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvizvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoaffecta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza 9 manheru. Tatinzwe kubva kuna Michael Cariati.
Nhasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku-2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veruzhinji munyika kusanganisira mungori wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because iri kuda kurova maworld champions, iri kuda kupinda mufinal. Ndiyo timu yakatanga kupinda mumasemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iri kuda kuita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata, chinokunda apa, chere kusangana ne Argentina iyo yakarwa Croatia 3-0 nezvikodzwa zvakanwiswa na Lionel Messi nezviviri na Julian Alvarez. Argentina yaka
Tinotenda Mike onguwa edu ya ajikana na vatereri msakanganoti mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi. Chiriku tarisa juriku itika kumsangano we US Africa Leadership Summit urugwitu wa muno mu Washington DC. Sezo onguwa edu ya pera kia timbo tarisa msure na osha kare Zimbabwe yogununguna nekusa kukwa kwa wamunangagwa kumsangano we US Africa Summit. Morocco yotamba ni France Banyeru ano ma semifinals e World Cup. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu ndukufia emina Gaina Gumede Munaude Isindebele.
So kuhizika